Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 31, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Vamwe vanhu vachema-chema zvikuru nemamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru muhurumende anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa nyaya yegukura hundi. Kushaikwa kwemapasipot kwovhiringidza zvikuru vamwe vari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vaudza dare kuti vaTapfuma vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavakakonzeresa kutengwa kwemotokari nomwe kubva kuSouth Africa dziri muzita rehurumende asi vakazodzishandisa sedzavo. VaMuchemwa vati motokari dzose idzi dzakakonzera kuti hurumende irasikirwe nemari inoita madhora ekuAmerica zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nenhanhatu US$11,936 sezvo pasina kubhadharwa mari yekupinza motokari idzi munyika kana kuti import duty. Rimwe remagweta avaTapfuma vaIsau Mandipa vaudza dare pavanga vachikumbira mukana wekuti musungwa abhadhariswe mari yechibatiso kuti vaTapfuma vari kuramba mhosva yavari kupomerwa sezvo vachiti motokari idzi ndedzehurumende sezvo mapepa ekuti dzisabhadhare mari yekupinzwa munyika akasainwa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Svanda. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achishanda nekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaTimothy Guta vaudzawo dare kuti vaTapfuma havafaniri kuburitswa muhusungwa sezvo vachiti vari kuferefetwa nenyaya yekupinzwa kwedzimwe motokari munyika dzinodarika zana vachishandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. Vati vaTapfuma avo vave Chief Director Monitoring and Evaluation kuhofisi yemutungamiriri wenyika vanogona kuvhiringidzana nevafakazi vasina kudomwa mudare uye vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti umbowo huri kuvaroverera huri fararira. Asi mutongi wedare vaHosia Mujaya vatura mutongo wekuti vaTapfuma varambe vari muhusungwa sezvo vachiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi zvisinei nekuti havachashanda kuState House. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avaTapfuma vaValentine Mutatu.
Taita chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba. Tataura zvakawanda kuti sei vatongo vachifanira vatongo vachibva kumba. Asi dare rati ane nechinzvimbo chavanacho muhurumende vanokwanisa kunointerfera nevafakazi panyaya iyi.
VaMutatu vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare epamusoro.
Tinoona kuti vanokodzera kuti vapiwe bail, saka tichainda kudare guru High Court kuti vanotongo vachibva kumba.
VaMujaya vati vaTapfuma vadzoke musi wa15 Nyamavhuvhu pachaenderera nyaya iyi mberi. VaTapfuma vakambodomwawo munyaya yehuori kukambani yemarasha yeWangi Colliery uko kunonzi kwakashayikwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica. VaTapfuma ndivo vave musungwa wechipirano vemukuru muhurumende asungwa nenyaya yehuori ori kubva pakagadzwa komisheni itsva yeZaki nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 32, 2019. Asi MDC yakaburitsa mashoko yekuti commission iyi inotungamirwa na Mai Lois Matanda Moyo vano vemudzimai wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo haina mazino vamoyo ndivo vakabuda pachivhitivhiti muna mbudzi 2017 vachizivisa nyika kuti mauto ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Vamwe vanhu vachema chema zvikuru pamusangano wangu wakarongwa necommission inoona nezverunyararo vachiti mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nemuzanu PF anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa zvizere nyaya yegukura hundi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kuchema chema uku kwabuda pamusangano waitwa muvulawayo nhasi pakati peboka renational peace and reconciliation commission NPRC nevemamwe masangano akazvimirira ega pamwe nevanhuwo zvavo kusanganisira vakabatwa negukura hundi. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Ndlovu ndemumwe abudisa kutsutsumwa uku. Vandlovu avo vanoti vaive musoja mushure mekunge nyika ichangowana kuzvitonga vati vakapambwa vakashungurudzwa nemamwewo masoja kwemavhiki maviri vachinzi vaida kupidigura hurumende. Vandlovu vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti kunyange hazvo veNPRC vachida kuita basa ravo nemazvo matauriro evamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nebato rezanu PF anokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo muboka iri.
Komishini iri kuita basa rayo varo tinota kugadzirira nyaya yegukuraundi but now tinoita maministers vanhu vehurumende vazotaura futi kuti yairi hondo chichisiziva kuti yaisiri hondo vaviri kuuraya vanhu chete. Kune vakadzi aichiwanikwa ene nhumbu ochekwa mutumbu uya mwana oobviswa mutumbu. Mumwe wanikwa ene mwana mucheche ofoswa kuti auraye mwana wake yaisiri hondo iyo vauraya vanhu erusaro.
Munguva pfupi yapfuura munyori wezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaobert mupofu vakabuda mumapepanhau vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa havana chikonzero chekukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. VaHenry Dube vatiwo maitiro akaita seava mupofu anoita kuti vanhu vafunge kuti hurumende hairevesi panyaya yekugadziriswa kwegukura hundi.
NPCR haisati yatanga nekuti maministers apa vari kutaura nekuti hei vanoita kugadzirisa apa vari kuti vachatitumira masocha azotiuraya. Ndiyo nyaya yanoti government iri papi kana achiti kutaura neNPCR ova ataura kuti achatitumira masocha azotiuraya. Iko zvino vanhu maministers achiri kutaura kuti inyaya yekugraundi yange iri hondo. Zvinoreva kuti these people are not genuine nenyaya yavari kutaura yeNPCR yavo because they are still pursuing system yokuuraya vanhu nekugraundi yavo.
Vamwe vange vari pamusangano uyu varatidza kusafara kwavo nekwavati kunonoka kuita basa rinotarisirwa neveruzhinji kuti vaite kuri kuitwa neveNPRC. Mumwe wevapinda mumusangano uyu amai Jane Mlalazi vati panguva yegukura hundi munin'ina wavo aive nemakore 12 akabatwa chibharo nemasoja ehurumende akaita pamuviri akazofa mushure memakore mashoma. Vati vosekuru vavo vakarohwa vakapambwa uye kusvika nanhasi havazive kuti varipi. Amai Mlalazi vati shuviro yavo ndeyekuti vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seBalagwe kuKezi kuMatabeleland South vavigwe patsva uye kuti vana vavakasiya vawane magwaro ekuzvarwa nekukasika.
Toda kuti vanhu vaya mafupaya avhisiwe avigwe zvakanaka kana zvazvichigoneka kuti atestiwe vamwe navamwe vapiwe munhu wavo madokumenti. Toda kuti vana kuitigwe madeath certificate avanhu vaya kuitigwa vana mabirth certificate nokuti havana mangwana ravo vana iko zvino.
Komishina neNPRC amai Neti Musanhu vabvuma kuti mashoko anotaurwa nevamwe vakuru vakuru anogona kukanganisa chimiro cheNPRC uye kuita kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende. Vatiwo komishini yavo ichagara pasi nevakuru vakuru vehurumende ichivakomekedza kuti vasaite kana kutaura zvinogona kukanganisa basa ravo.
Tinoda kuti tikurumbidze kuingenja maministers edu tikwanise kuingenja zvakare vatinoti majuty bearers kuti kana vachida kuti NPRC zvechokwadi ikwanise kuita basa rekunyaradza mirizhonga nekugadzirisa zvose zvatakakanganisirana muno munyika. Zvinoda kuti tizviite matungamiriri vakanyarara vatipe mukana wokuita basa nokuti zvimwe zvatinezenge takutaura zvinoita kuti vanhu vashaye trust. Trust ne NPRC, trust ne hurumende, uye zvinoita kuti vanhu vakwese nekuti zvechokwadi here hurumende iri pachokwadi kuti tinoda kuti tiresolve maconflicts edu.
Pamaonero evamwe kuti commission yavo inenge iri kuita zvinhu muchihwande hwande, amai musanhu vati chirongwa chavange vachiita chekusangana nemadzimai change chichiitwa kure kwenzeve nemaziso everuzhinji kusanganisira kurambidza vatapi venhau kupinda mumisangano iyi senzira yekuti madzimai aya ataure akasununguka pazvose zvakaitika kwavari. Amai musanhu vati veruzhinji vanofanirwa kuve nemwoyo murefu kuitira kuti NPRC ikwanise kuita basa rayo nemazvo, vachiti kana vakaita zvavanotarisirwa kuita nechimbi chimbi vanogona kumedza kutsenga kuchada.
Chatinongokumbira kumaZimbabweans ndeyekuti ngavatipe nguva zvishomanini tikwanise kuita zvinhu zvinovafadza ivo uye zvinogutsa zvavakasangana nazvo tani kuti tingonzi commission iri kuita mahearings asi tichizokonzera kushungurudzwa kwakatopfurikidza pane zvavakawana.
VNPRC vange vachiita misangano nevamwe vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevanhu vakasiyana siyana mumatunhu eMatabeleland senzira yekunzwa kuti vanoda kuti nyaya yegukura hundi ibatwe sei. Vanotarisirwa kuita mimwe misangano yakadai mudunhu reMidlands. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gurukota rinorana nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti hurukuro nekambani yeEscom yekuSouth Africa panyaya dzekuti Zimbabwe itengeserwe magetsi dzichiri kuenderera mberi. VaChassis vaudza Studio 7 kuti pari zvino South Africa ina magetsi airi kutengesera Zimbabwe, izvo zviri kuita kuti dambudziko remagetsi rikure. Zvino hazvinawo kumira zvakanaka kukambani yeEscom iyo yakaita chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emarands mukushanda kwayo kubva gore rapera kusvika muna kurume gore rino. Kambani iyi yave kurarama nekubatsirwa nemari iri kubva kuhurumende yeSouth Africa. Vakuru vekuExcom vari kuti Zimbabwe inofanira kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana ichida kutengeserwa magetsi zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaChassis.
Ndakamaneja kunoona minista Gwedhe-Mandashe svondo rapera, but ndisati ndavaona tambenge tatumira timu dzedu dzainga dzine vakuru vekuzesa nekwedu kuministri vanoona nezvemagetsi nekuministry of finance nekuresearch bank. Izvi takazvironga tiitira kuti sekuzeva kwamunoita tine chikwereti chatiinacho pane iya mari 10 miriyoni yatakabhadhara. Saka taida kuti tino matechnical people edu vanotaurirana navo toona kuti zvinoita kuti zvinhu zvishande zvakanaka kuSouth Africa nekwedu ndezvipi. Saka ndo pane nyaya ipapo takamirira kwavari kuti vachindipawo ruzivo rwekuti zvakamira sei.
Asi kusvika pari zvino vawedzera here magetsi aya kana kuti zvichingori pazvanga zviri?
Havasati vandipa magetsi. Ndiri kutarisira kuti vachandipawo magetsi.
Ko tichitarisawo panyaya yechikwereti apa, ivo vari kuti vari kuda mari uye Zimbabwe yakasunungukawo kubhadhara mari yakawanda zvakadii?
Ndikwanise kuti ndipinde munhaurwa idzodzo nokuti ndenge ndakuvaisa pressure pazvinhu zvazviri zvichakavanza nokuti tichiri kuzvitaura.
Saka kare Zimbabwe yaimbowana magetsi akawanda zvakadii kubva kuEscom uye paine chairi kuwana here pari zvino?
No, taimbowana ma400 megawatts. Vakazimbinge vasvika pa50 megawatts nekuti vanga vaomerwawo vadzikisa kusvika pa50. Saka pa50 iyoyo yakazobviswa. Iko zvino hapana chavari ku
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, makambani mazhinji munyika arikutatarika zvakanyanya nenyaya yekushaya magetsi, zvobva kuti mamwe avhare kana kuti ati vanhu vashande maawa mashoma usiku panenge paine magetsi. Asi dambudziko iri riri kupawo mukana kune mamwe makambani akaita seZimplo, iyo iri kutengesa magwenya emagetsi kana kuti majenareta. Kambani inotiwo yakaita zviri nani zvikuru gore rino, kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kambani inotengesawo magejo kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe mukuru wekambani iyi kana kuti Group Chief Executive vaVimbai Nyakudya.
My industry anoda magetsi kuti anhimbiriki nekuti akwanise kuoperata mafactory aona. Saka majenereta edu taona achitenga akawanda kudarika gore rapfuura nokuda kwekushomeka kwemagetsi. Ndizvo zvaita kuti also performance yedu inge iri nani nekuti gore rapfuura magetsi aiva aripo. But gore rino nekuda kwedrought kukariba kwanga kusakwanise kugenerata magetsi anokwana nemamwe aexport anga asisakwanise kuuya. Saka majenereta edu anga anova epikins engine ino nemukurumbira chaizvo taona achimuva zvakanyanya gore rino.
Asika tiri kuonawo kuti mune zvimwe zvekurima zvakaita sefodya zvinhu zvinenge zvakati dererei. Gore rinouya pari kutarisirwa kuti pamwe zvinogona kuita zviri nani. Zvinokubatsiraiwo sei?
Business redu ukaritarisa nekuda kwemilibrand nekuda kwefarming. Milibrand ichisevha masmall scale farmers, farming ichisevha mafarmers mahombe, macommercial farmers. Unoona kuti mvura ikanaya macustomers edu anova mafarmers anokwanisa kutengawo zvekushandisa zvakaita semagejo, zvakaita sematractor. Saka kubudirira kwavanoita mukurima kwavo kuwedzera kuita mvura, kuwedzera kuita gorawo, tinokwanisa kutengesa zvakawanda. Mafarmers achiza kucapacitata their industry.
Tichitarisawo nyaya yekumbovandudzwa kwemari pachinzi nehurumende vanhu ngavashandise maRTGS dollars chete, kwete mari dzekuAmerica nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Izvi mungati zviri kukanganisa here bhizimisi renyu?
Pakataurwa zvekuintrodhuswa kwemari yemuno pakamboitika kuderera. Saka in a way zvakaaffecta bhizimusi, but hatitarisire kuti zvicharamba zvichiaffecta nekuti obviously kuintrodhuswa kwemari yemuno kunobatsira mabhizinesi akaita sesu anomanufacture kunyanya, pakuti zvinhu zvatinotengesa kunze zvinobva zvareruka kune vari kunze.
Mumwe mukuru mukambani yeZimplo vaVimbai Nyakudya vachitaura vari parunare muHarare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvikuru zviri kunze kwenyika zviri kunyunyuta nenyaya yekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa matsva kana kuti kumutsiridza anenge apera kushanda, izvo zvave kuita kuti vamwe varasikirwe nemabasa. Hurumende yakanga yambozivisa svondo rapera kuti zvinhu zvakanga zvave kuzoreruka sezvo yakatenga mapepa anodiwa mukugadzirwa kwemapasipot. Asi tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hurumende iri kutotarisira chikamu chekutanga chemapepa akatengwa aya pamwe nezvimwe zvinodiwa mukudhindwa kwemapasipot zvakaita seink kuti zvisvike munyika pakati pemwedzi unouya. Mumwe mushandi atiwo pari zvino hapana chiri kudhindwa kumahofisi kwavo, izvo zvinopesana nemashoko anga achiburitswa nevamwe ekuti zvinhu zvave kutanga kufamba zvakanaka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaMaxwell Mwale, avo vari kuchema chema kuti pasipoti yavo yave kupera kushanda pasina urongwa hwekuwana imwe itsva.
Ndingapindawo emapasipoti zvakawanda zvinotibata hama. Mapasipoti hatina chatinokwanisa kuita, asi nhau inotodiwa ndeinoti tiwanewo mabasa. Usina pasipoti kwatiri kunobva wawane basa. Ndochinhu chikuru chinotanga kubvunzwa, wozobvunzwawo pemiti mushure mepasipoti. Saka haukwanisi kuona basa kana usina pasipoti.
Saka imi mune pasipoti here kuSouth Africa ikoko isati yaexpire?
Pasipoti yakutoexpire, saka kuchema chema kunhu kwekutoti pasipoti yakutoexpire.
Saka muri kutora matanho api?
Matanho atingatori. Kumata wana babaku ya mishita zina zama tano kujika kwenye wa isi tukuchemera demokrasi ya freedom ya ya tunungo jitinayo bati ya kina kujika kwenye wa tete zoro tezoti mata wana kujika tora kwa kina ma demokrasi ya freedom wapana mata wana tunungo tora
saka mwuriku itasei kutimunge mchi gadriza passport ya nyuka na kuyimutiriza
andika na wapu ya kujika tarishika mbunungo mbunungo 2022
saka 2022 ndia haruku diwa mwuriku miri raimu
ee apana katika mbeta babane uti Itaacho kana kwa dauti wenda kumbeli osara kinzinde mwoti kia ite siko.
Ndiyo amuru kutarisira wati passport enyini expire kana wati maka applyere mkanzimuno zozo kama na 2022.
Passport ya nina ndio wati expire. Ile expire andini ya wati dauti ndi apply kutu ndi wadenge passport. Kaka apato nana hopu kana waitoro kwa 2022 baba apana kana hopu ya nikambo tarisira wati nina wane passport yu wati nana bitaraki kuhu. Apana kana hopu ya nikambo tarisira. Kute chue mao amene nita mundine kwa kwa kujaji wako.
Saka vamwe vari mu South Africa vamunoziva vane mapasipoti akaexpire vari kushanda sei kana kuti vari kugara sei
abasa arizopera baba kutanzwe nengo ato baba pasipoti dzingoperawo zvama bhengi ekunogwa kutekesa kuti mapasipoti mubasa anotopera haro vari towandawo kuno kusouth kwacho kuno kuti tinomhanyira kuno kumarova ndi akutowanda
saka kana pasipoti yapera vebhengi vanoziva sei kuti pasipoti yenyu yaexpire
mabhengi ane mabhengi temu alama bentendi ndiko kupiwa bendera kuri kanga 2 years kana kuti 1 gore kana 2 years kana 3 zvikuendera zvingoenda nezvizvo zvinobvara kuvhara nekuda kuda kuvhura kuti passport iyo
mati mambo endawo here kana kuma office yeku muzinda weZimbabwe ku embassy iko ku South Africa muchinonzwa kuti zvinhu zvakamira sei
baba vanhu vacho vangofanana ndikaona kana pundiko panyika yedu vatourayirwa life yedu yekuti taitofanira kuita life yedu yakanaka izvo
Asika tiri kunzwa kuti hurumende yakatenga mapepa ekugadzirisa mapasipoti anotarisirwa kusvika pakati paAugust apa. Zvinokupai tariro yakadii kana kuti hope?
Hurumende yagara ndomatauro yayo yagara inongonyeta. Zvangofanana nemagetsi ari kutaura kuti yakatenga kudhara kuno kuSouth Africa kuno. Vakataura kudhara izvo kuti haive mapasipoti ndambonyeterani. Hurumende inoitonyeterani.
Saka munofunga kuti hakuna chakatengwa here?
Haa kutori nangakatengwa. Dai chakatengwa kuti chikatengwa chinouya kava. Kana kati tenga zvinouya kutenga kwerudzi ikokoko kutenga kwa kutazi kutenga kwangu kaine kutenga kwehurumende ndokungazi kuti yasvike kukatati kwemwedzi atitaura zvehurumende kutaura zvenyika akatitaura zvemunhu vazvemunhu pamwe tega tingandisiro kuti pamwe zviri kukosha zvinhu zvokwasi yakuya nendege here ndozvinonzi hanzi zvichauya pakati kwemwedzi
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vamax womwale vachitaura vari parunare muJohannesburg South Africa naJonga Kandembiri weStudio 7 Direct from Washington Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumutasa central kumanikaland mushure mekupondwa kwavamaxwell gwechekweche nemusi wemuvhuro manheru vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vagwechekweche vakapedzisira kuonekwa vachinwa doro kubhawa rekuchidoko hori uko vari kunzi nevamwe vebato remdc vakanetsana nevanofungidzirwa kuti vasori nemauto avo vanofungidzirwa kuti ndivo vakazovaita akafira mberi asi imwe hama yemufi inoti haina ruzivo rwekuti vagwechekweche vaiita zvematongerwo enyika kana kuti vainge vanetsana nevanhu kubhawa vakuru vemapurisa muManikaland vaudza Studio 7 kuti itaure nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vapirwa nyaya iyi asi vavimbisa kuti vachataura nemapurisa ekuManikaland hatina kukwanisa kuzovabata apo taenda kumepo hama dzemufi dziri kuchema-chemawo kuti dzanzi dzichaziviswa mukupera kwemwedzi unouya kuti chii chakatora hama yavo sezvo paripo pachaongororwa mutumbi wemufi kana kuti pachaitwa post-mortem muguziya nezvenyaya iyi tabata mukoma wemufi vajonathan gwechekweche
hatina rubatsiro rwataona kubva kumapurisa rubatsiro rwatatoona kubva kumapurisa tanzi nhakaitwa post-mortem musi wa29 August ndozvavatitaurira kuti paradzai hino vanhu vadini vaende havo 29 ndopaachaitwa post-mortem noti kutoigwa post-mortem
chikonzero chei chavari kupa chekuti vatore mazuva akawanda kudaro pasati paonekwa kuti chii chakamutora
izvi ndaida kutonzwawo kwamuri wana shefu kuti maa kundifonera kudaro kuti why vari kutora too long pane chikonzero chei kana kuti chii papapa because vanhu vese vari panapo vatoita no
saka mukoma maxwell vasiya vana vangani uye wangu aine mudzimai.
Mukoma Maxwell wasiya wana 4 mudzimai kuti 5.
Pane ati asungwa here?
Pari zvino hatina kana any information kusungwa kana kusungwa, pane ati asungwa pachokwadi.
Imi semanzwira amuri kuita ndianani vangadai vakamuponda? Ndianani vari kufungidzirwa kuti vanogona kunge vakamuponda?
Aiwa, ipapo ndinganyepa, hapana vati kufungidzira pane akamuponda kana kuita sei. Zvatoenda tora kuti inini handisazivi nyaya iri mumapurisa.
Asi aiitawo here zvematongerwo enyika mushure?
Inika mukoma wazo zvematongerwo enyika ka handidi kunyepa. Izvozvi kana padare panitori panapa ndikutaura kuti ini mukoma wacho handitozi kuti waita zvematongerwo enyika here kana kuti haaita zvematongerwo enyika. Handidi kupa false information zvandisingazivi. Izvozvi zvamutondibvunza kuti waita zvematongerwo enyika ndizozva kubva kwamuri.
Mukoma wemufiva Maxo vanonzi mukoma Jonathan Gwechekweche vachitaura vari parunare kwamutasa kumanikaland. Tabatawo miriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor Saruwaka kuti tinzwewo maonero avo.
Ya kutanga ndoda kuti neurombo kumhuri ya Maxo Gwechekweche akapondwa marimwe zuro usiku nzvimbo yepadc. Maxo igamba redu remdc mukoma raizikanwa nekutaura nokuvati chimamirira akaita upenyu achizvishandira zvake mabasa ake emuoko ekutswanya matombo nekutakurira vanhu nechingoro chake chekupusha nemuoko. Saka tinosuma zvakanyanya nekurasirwa upenyu hwake mune zvatiri kufungidzira kuti zvine chekuita nematongerwo enyika. Inova nyaya iri kuongororwa nemapurisa nivaone kuti akapondwa nani. Asi zviri pachena kuti harusi rufo rwemunhu akarwara kana ngonode natural death.
Ndianani vamuri kufungidzira kuti vakamuponda?
Inini mukunzwa kwandakaita mukomana uyu akange achishambadza mashoko emdc ari mubhawa manga muino macio anofungidzira kunzi masoji. Saka fungidziro dzedu kungoti hameno zvakaitika kubva kune vanhu ivavava so kungidzira hatiinayo. Ngaitarisiredu kuti mapurisa ationgororere nyaya iyi ikude pachena kuti ndivo chokwadi remasiya vakaponda kana masoja kana kuti vanuizanu kunoti angopondwawo zvake neimwewo mhondi.
Mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor Saruwaka vachitaura vari parunare kwamutasa. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika musocial media, chirongwa chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutaura nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanya imo muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Regai tinzwe kuti vakanzwa nenyaya yechirongwa ichi kupi.
Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Ana Rwanika. Ungatisanangurira kuti wakanzwa nani nezvechirongwa cheyali?
Chirongwa cheyali ndakanzwa kubva kuna mbuya vangu vanogara kuZumba vanobva kuUP. Vakainzwa vachitaura pastudio 7 vachitaura nezveyali, vakabva vandifonera vakandiudza kuti tikwanise kuapply.
Iwo wakanzwa sei uchinzwa mbuya munhu ari kuZumba maramba pfungwa achikudzwa kuti pane chirongwa chakadai?
Mbuya vangu vanongofarira kuti ndikwanise kubudirira muupenyu, saka chese chavanongonzwa chavanongofungidzira kuti usiku wavo vanokwanisa kuita vanogara vachindiudza.
Indinoitwa Pasman Love, ndakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019 zvinobva kuchiredzi. Ndakanzwa chirongwa chichishambadzwa paradio pastudio 7 Voice of America. Ndingati vese vakasununguka kupinda muchirongwa unongoapply maapplications for 2020 anenge achivhurwa manje manje, vanozivisa pawebsite yavo yeyali. Vamwe vanogona vange vachiziva chirongwa ichi chinzi yali cause ndo zita rakatanga kukurumbira pachirongwa chino ichi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti musakanganwa kunge muinesu mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Tino tenda Marvelous muchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM. Tirikutarisa dambudziko rema passport iro ravhiringidza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko kustudio 7 muchishandisa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiya mina standekile muhlanga munaudze isindebele.
Soku isindisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 31 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukubotshwa kwamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhathana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubuselo obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe ilizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe ukugwelegwele ubugebengu.
Umqondisi wabona ngoqhutshwa kwenhlelo ye-ofisini kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma umiswe emthethwandaba yeHarare namhla isetheswa amacala enkohlakalo amathathu.
Okuqathekileyo ukuthi siyakwazi ukuthi indaba leyo sizi-evaporate, ayiso zinyamalali njengoba bemathebelenti indaba leyo kumele ilungisiswe. Isicela i-NPRS ifulfill i-constitutional mandate yayo. Abantu bemathebelenti bafuna justice, bafuna reparation, bafuna understanding ukuthi kwenzakalani.
Abangene kumhlangano labe commission ye-National Peace and Reconciliation Commission owenzelwe kobulawayo bakhala ngokuthi abalathemba lokuthi i-commission izasebenza kuhle. Ngoqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namhla ngemva kokuba umphathintambo oyibona ngezokulima umnumzana Parents Shiri efanise amalunga e-MDC lendwangu kanye lenkawu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo yeofisini kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma umiswe emthethwandaba eHarare namuhla esetheswa amacala enkohlakalo amathathu. Umnumzana Tafuma ubotshwe ngabeZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo walala esitokisini. Umantshi wale ukwamukela isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail, wathi uzaqhubeka ivalelwe okwamaviki amabili alandelayo abe sephenduka enkantolo mhla ka 15 ngenyanga ezayo. Elinye lamacala elitheswa umnumzana Tafuma ngelokungenisa izimoto zakhe azithenga kwele South Africa engabhadalanga umthelo ngemva kokuqambela abezimra amanga esithi ngezikahulumente. Ukubotshwa kukamnumzana Tafuma kuza ngemva kokubotshwa kwesinye njalo esiphathamandla sikahulumente umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira. Yena ke ubhekane lamacala enkohlakalo aphathelane lokuchaphazwa kwezimali yesikhwama se-NASA engena ku-$95 million. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kwamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhathana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubuselo obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe ilizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe ubugwelegwele ubugebengu. Ngakho-ke kusesekukhulu okumele kwenziwe phezulu ukuze ilizwe lihlanzwe emahofisini kusetshenzwe ngendlela efaneleyo.
Abanye bathi uhulumende gakatshengisi ukuzimisela okupheleleyo kudaba lokulwisana lenkohlakalo. Kodwa singathi lokhu kuqinisekile yini? Nanku phela abantu bayabotshwa.
Abantu baqondile ukuthi akukabi lobufakazi bokuthi uhulumende uyakuzonda ukutshontshwa kwezimali zeZimbabwe lokuthi abantu bazithathele nje izinto zabantu bazenze zibe ngezabo. ukuboshwa kwabantu ababili phakathi kwabantu abanenkangaka esibabona besona imihla namalanga kunini kwakhulunywa lokho kungathathwa ngazinqomo ngilethemba ukuthi nxa kungaboshwa ngempela abantu abafika 1000 phezulu kuhulumende khona lela kuma private companies lapho abantu abangaqala khona ukukhuluma ukuthi hayi ungathi sekusetshenzwa lanxa mhlawumbe kungakafiki kuyinkulungwane nxa kusekubotshwe abantu abathile abakhulu yebo kambe sebethethwe laba ababili esibabonayo kodwa abakachutshiswa kwathutsha ukubotshwa komuntu kakutsho ukuthi kuyasetshenzwa kungenze kubotshwa ngoba awuthandakali ngoba uyazondakala ngoba mhlambe kawusekeli uhlangothi oluqondile kwezepolitiki phakathi ebandleni lenu sizabona ukuthi uhulumende uzinikele abantu bebotshwa kusethulwa ubufakazi obugcweleyo begwetshwa banga-aphila behluleke bayehlala ejele bayebhadla ejele ngendlela efaneleyo lapho-ke kuyabe sekucaca ukuthi uhulumende uzinikele ukulwa lobugebengu obukhulu okwakhathesi kusaqala kukabi umuntu osegwetshiwe kusabotshwe laba ababili kusamele kubotshwe abantu abaningi bachuthiswe ngempumelelo bayehlala ejele ngendlela efaneleyo kungakhathalekile kungesatshwa muntu phezulu kungakhethwa ukuthi lokuhlangothi luphi ungaba yi-political opposition ungaba yi-ruling party ungaba ku-private business ungaba ku-government kungabi khona umuntu oyekelwa ukubotshwa elecala ngokuba elesikhundla esithile
Lo ngumnumzana efidlela Ncube incwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo yestudio 7 ekobulawayo. Iningi labaphatheke kumhlangano wekhomishini yokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission owenzelwe kobulawayo namhlanje bakhale ngokuthi abalathemba lokuthi likhomishini izasebenza kuhle ukulungisisa udaba lombhoqazwe oweGugurawundi. Intatheli izindaba labanye abantu bavalelwe ukungena kule imihlangano ngesizathu sokuvikela abanye abathile ukuba bakhulume bekhululekile. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekomishini ye-NPRC baphakathi kokuthapha imibono kaZulu ukuba ingasebenza kanjani emizameni yokusombulula udaba lombhuqazwe weGugurawundi kodwa uZulu wakobulawayo uyasola indlela likomishini ephatha ngayo imihlangano yabo kanye lenkulumo ezihlabayo ezisuka kunkokheli zebandla elibusayo ezibalisa omnumzana Obert Mpofu, uGeorge Charamba lo-Energy Muthodi. Ohlaziya ezemithetho umnumzana Sindiso Mazivisa uthi udaba lombhuqazo weGugurawundi kumele lulungisiswe ngokuphangisa.
INPRC I think ingenelisa ukuthi yenza umsebenzi ongcono than lay ewenzayo okwakhathesi. IGugurawundi cannot be a bygone. Gugurawundi yinto okumele ilungisiswe. Umgaba wavuma ukuthi yayi moment of madness. Okuqathekileyo ukuthi siyakwazi ukuthi indaba leyo sozi evaporate. Ayiso zinyamalali. Njengoba bemathebelenti indaba le kumele ilungisiswe. Sicela INPRC ifulfill iconstitutional mandate yayo. Abantu bemathebelenti bafuna justice, bafuna reparation, bafuna understanding ukuthi kwenzakalani. Abantu bafuna iapology.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi iNPRC isadlala amadlwane njalo lamazwi ezinye iziphathamandla zezanu PF ngeGugurawundi akuqondanga.
Sithi akulanto ezaphuma edabeni lolu olweNPRC. Amadlwane kuyadlalwa nje kudlalwa ngathi kudlalwa ngemali zethu zelizwe. Simzwile ewumana ekhuluma esithi iGugurawundi yalungiswa ngeunit accord. Ngihambe shiwa udaba olungaka olenye ngangeqhazi uyelungisa ngepolitical document. Basadlala nje ngemizwa yabantu iGugurawundi khona isazolungiswa. Hayi, ngempela sizalungiswa ngabanye abantu abazabuya kwesinye isikhathi, not now.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo yena kodwa uyawubuka umsebenzi owenziwa ngabe commission ye NPRC.
Okumqokwayo ukuthi uma NPRC isebenza ibone ukuthi iqiniso liyakhulunywa njalo kulomthetho obona ukuthi abantu abakhulumayo bayavikelwa kuqakathekile njalo ukuthi kuqakathekiswe ukukhulunywa kweqiniso okuqala okwesibili lokuthi nxa iqiniso selikhulunyiwe kube lokulungisisa lokho okwanakalayo labo abaphambanisayo kube kube lalokho abakwenzayo labo abaphanjaniswayo labo bayabancediswa ngokunye okungaba siza unjenge compensation.
Iziphathamandla zecommission ye-NPRC seziveze ukuba zizathatha inyathela ngenkulumo zenkokheli ezilulaza umsebenzi wazo bethi lozulu emihlanganweni asebeyenzile okwamanje bayasola inkulumo lezi. Okwamanje abe-commission ye-NPRC baphakathi kokubhoda lelizwe bekhulumisana lozulu emandebeleni mayelana lendlela okumele basebenze ngayo ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Kunje abe-commission le baqala babe lomhlangano labesifazana bebodwa andubana behlangane lozulu wonke. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umbukiso omkhulu waba kumsebenzi wokulotshwa lokudindwa kwamabhuku oweZimbabwe International Book Fair lamhlanje uvulele abantu amasango kubukiswa imisebenzi etshiyeneyo. Leli lilanga njalo lokuthengiselana kwabamabhuku laba walungisayo. Intathela izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lombukiso usungule lamhlanje abalungisa ingwalo beveza ubugabazi babo lakho konke abakwenzayo. Unkosazana Progress Nikwa owenhlanganiso edinda amabhuku ekubulawayo eProgressive Publishers uthi umsebenzi unzima okwamanje ngoba abantu bekhanya bengelayo imali yokuthenga amabhuku.
And then the other challenge that we have is my sponsors Katesa Silla. Anjo uyabona ukuthi long back even e government could chip in and give in sponsorship but Katesa akula anything lokunzima kakhulu.
Umnumzana Meluleki Mgwebe wenkampani yamabhuku eCollege Press uthi bagxila ikakhulu kwamabhuku ezikolo. Leli bhizimusi lithi umsebenzi uphansi kakhulu lonyaka kuqathaniswa lanyaka enye ngesikhathi esifanayo.
Ama-sciences, silamabhuku anjengabo-mathematics, we've got agriculture, silamabhuku anjengabo-geography. Specifically kakhulu ngasikhayele from grade 1 to grade 6 yamabhuku esasela kathesi. So sikhayelele ubana la njalo u-science department lapha sibe lamabhuku azafika ku-grade 7. Njengo grade 7 yakaphumi but umnyaka usiyaphela lo sikhayelele ubana ezabe senjani esekhona.
Ngaphandle kwalowo abethileyo ibhuku asebelalo ngelithiwa isichazamazwi okule-dictionary lesiNdebele. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho wenhlanganiso yekhomaliso uthi ubukisa amacebo akhe kuhlelo oluthiwa My Liberal Africa kudaba lwezomnotho kuleli zwekazi.
Nxa sikhangela umnotho we-Africa ubhilizeka ngoba uhulumende be-Africa bavame ukungenela kakhulu. So nxa sikhuluma nge-liberal idea sikhuluma ngomnotho osebenza emsikeni ovulekileyo esingathi i-free market. Nxa umsika uvulekile abantu bayazenzela into abazifunayo uhulumende engekho elokhu ebatshela yenzani so yenzani so.
Umnumzana Emmanuel Choka umela inhlanganiso ye-Okhelo efundisa ebulenjini.
Sile ama courses which are taken online, sile ama e-books, sile school management platform, and sile after school study platform, revision platform, which cell phone yako. Rather than ukudlala ama games kuphela, uyakwanisa ukufunda khona.
Abanye abakade bekulumbukiso bagoqela abeSitho Farare, abezimseke abalwisana lobuqili kwezemihloliso, abensonto yesikatolika abakade bephakamisa uhlelo lwabo lokulwisana lokumkhuba omubi wokukhipha izisu, abeNew Hope abaloba amabhuku ezokholo, abenhlanganiso yezisebenzi eZCTU labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
The Voice of America, VOA. Ukuqhamuke ingxabangxoza lokufuthelana okukhulu edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri efananise amalunga ibandla leMDC lendwangu kanye lenkawu. Umnumzana Shiri ubephendula imibuzo ephathelane lokuchaphazwa kwemali engena ku $3 billion phansi kohlelo lweCommand Agriculture ebuzisiswa ngamalunga eMDC ukuthi imali le yasetshenziswa njani kahle kahle. Umnumzana Shiri uthe yaphiwa abalimi kanye logatsha lweGMB kodwa abeMDC bathe kabasuthisekanga ngencazelo yakhe okubangele ukuthi bacele ukuthi umnumzana Shiri aphenduke edale ngolunye njalo usuku azechasisa okunenge ngalolu daba. Ephendula umnumzana Shiri uthe ulethemba lokuthi ubengakhulumi lendwangu lenkawu. Ngakho uthe abeMDC laba kumele babe besuthisekile ngencazelo yakhe. Lokho kucunule kakhulu amalunga eMDC avungama usomlomo waze wachitha idali lingakaqedi inhlelo zalo zanamhla. Ngalolu daba untungameli uxhume omunye wamalunga eMDC asePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda wasichasisa okuningi okwenzakele.
Kulokuthi echo ukuthi khona uzabuya ezokupha leyo ministerial statement. Ushiri uzwakale esetshela amalunga edale leParliament ukuthi yena ubona ngani kakhulumi lendwangu ukhuluma nabantu. So nxa ekhuluma nabantu abantu sebezwile ukuthi khona impendulo yakhe ithi. So ke lokho ke kucunule kakhulu amalunga edale leParliament ikakhulu ngapha kithi ku opposition ngoba yithi akade sibuzele umbuzo. Okwakuqala thina abanye sithe sesizwe sekhuluma njalo uShiri ngakusimangalisanga ngoba luShiri phela ulembali nguye uShiri owayekhomanda i-5th brigade eyiyo eyabulala abantu besintwini. Ngakho okujwayele bengakabulali abantu besintwini baqala vele ngokuthi bona abantu besintwini bafana lamahuhu bafana lenyoka. So ukufaniswa lenyamazana yikho okusongani kujwayelwe ngabantu beZimbabwe especially ngalabo abantu abangababulali. So ke amalunga asedayile eParliament asesukuma sesithi hayi nxa usufuna ukwenza i-ground yesibili thina sesihlabela lapha akusahlalwa ngasedayile eParliament. Yikho okwenzakaleyo ke indlu ke yaze yathiwa khona hayi umhlangano kawuphele uze uqalise njalo kusasa.
Ngesikhathi lihlokoma khonapho njengamalunga eMDC uShiri yena obesithini elabebandla lezanu PF.
Okwakuqala thina sithese sisukuma ngapha kithi sesikhonona abezanu baqalisa ukuhlabela uShiri ubezihlalele phansi. Ngiyabona uShiri ukujwayele okokubulala abantu igazi lomuntu walinesabisi njalo kufanisa umuntu lenyamazana kuye akula mehluko ngoba ukujwayele lokhu wakuqalisa ngabo 1983 uShiri. So bezihlalele nje ethula ngana kula nto eyenzakalayo amalunga edale leParliamente awezano ngale hlabela behlabela ukuthi bona sebeyife sokungumnankagwa. Ngapha lathi sihlabela ukuthi hayi yena upresident sibili waleli lizwe ovotelwe ngabantu umnyaka odlulileyo ngelanga elifanayo lanamhlanje umhla kaJuly 31 nguNero. So lathi besihlabela nabo ngale behlabela kwahle kwabanzima ke kwajamelana kwabanzima ukuthi khona umhlangano uqhubekele phambili. Indlu yasekuthiwa ke namhlanje akusabi lo mhlangano siyaqhubekela phambili kusasa.
Lo umnumzana Prince Dubeko Spanda umeli weBinga North edale leParliamente sixoxela eseHarare. Studio 7 kayine lisanga ukukhuluma lo mphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri ukuze sizwe okwenze wakhuluma lawo mazwi. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukungatholakali kwamapassport elizweni osokuthwalisa nzima abasebenzela kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo yesithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuxazulula ukufuthelana kwezobudlelwano bokuthengiselana phakathi kwele China lele Melika sigqitshiwe namhlanje edolobheni leShanghai. Amacele omabili evumelana ukuthi azophinda ahlangane njalo ngodaba lunye ngompandula lonyaka. Udaba lwemthelo yejuti ekhutshulwe ngamazwe omabili yilo obelumqoka kulomhlangano. isinothisa kwele India ebesaziwa ngebhizimusi yokunathela uhololo ele Coffee House uVG Siddhartha ufunyenwe efile namhlanje ngemva kokunyamalala okwensuku ezimbili. Isidumbu sakhe sifunyenwe ngabathiya inhlanzi emfulani oduze ledolobho leMangalore. Abanye abeZimbabwe abangene umhlangano wabizwa nguhulumende ukuthi axoxisane labaphandle kwelizwe abahlala kwele Botswana bathi badaniswa ukuthi akukabi lenguquko abayithenjiswayo njengokuvumelana abakwenza embuthanweni wangonhlangula owabanjelwa esigodlweni seGaborone. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa wathumela iqula leziphathamandla ukuzokhulumisana labeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngonhlangula. Umhlangano lo wawujonge uzathapha imbono yabaphandle kwelizwe emzabeni yokubahuga ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya. Kodwa iningi labangena lo mhlangano lakwenza kwabamceke ukuthi alingeke liphosele imali yabo emgodini welamkhawulo ngokuvula amabhizimusi ekhaya kumumo womnotho okhona okwamanje. Iqula lesiphathamandla lathembisa ukuthi noma nje ezinye izikhalazo zizafuna ukuthi uguqulwe umthetho ngaphambi kokuba zilungiswe kulezinye ezingadingi okuningi okumele zihle zilungiswe khonapho. Lokhu ngokufana lokuthi iofisi yomeliwe eZimbabwe kwele Botswana ibe lomtshina wokudinda amaphepha afanayo i-photocopying machine ukuthi abavela phandle bafole umzila odwa emngceleni, lokuthi ugatsha olubona ukubuthaniswa kwemali yemthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lube loluhlu lunye lwempahla ezivunyelwa zivela phandle zingahlawuli umthelo we-duty. Kodwa umnumzana Stan Ncube uthi konke lokhu akukayenziwa ezibuza ukuthi manje imbono yabo yayithathelwani.
Batshelwa ukuthi kulama-issues angadingi ama-policy changes angalungiswa khonapho, kodwa kasiboni ludo olutshintshileyo ikakhulu e-embassy. Sakomplaina ngama-fees aphezulu kodwa lokho kufana.
Omunye wakhe umnumzana Richard Ndlovu uthi uma uhulumende ethatha imbono yabaphandle ngokuqotho ngabe sokutshengisela ukuthi sokuntshintshile kwezinye izigaba.
Ukuthi konke akusoke kulungi ngelanga elilodwa, kodwa okuncane okufana lokuba le photocopy machine ngabe sokukhona ekuze kusinike ihope lokuthi okunye lakho kuzalungi.
Okunye okugoqela ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lendlela okuphathwa ngayo abavula ibhizimusi lokukhipha imali yabo phandle kwelizwe kwaba ngezinye indaba okwathiwa zizabhekisiswa. Osabambele umeli weofisi yomeli weZimbabwe unkosikazi Margaret Rubaranganda kazange aphendule imibuzo phezu kodaba lokuthi kungani into eziningi zingakalungisiswa esithi usafuna isikhathi sokuthola impendulo esigodlweni eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhetha ozathatha isikhundla esatshiwa singasela muntu someli weZimbabwe kwele Botswana ngokusuka kukamnumzana Thomas Mandikora. Lokhu ngahunga lokuthi engxenye uzakhetha omunye okade esebenzela iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa kodwa engaqanjwanga ngegama. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe ubikwa ezathola iphepha lokudinda amapasipoti phakathi kukangcwabakazi. Abazi ngokwenzakalayo bathi okwamanje ukudinda kwamapasipoti eHarare ngenxa akudindwa amapasipoti eHarare ngenxa yokusilela kwephepha elisetshenziswa ukuwalungisa. I-Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sohlangothi olubona ngalolu daba. So kulesikhathi ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukunika abantu amapassport lisithi akulamaphepha. Omunye walabo abamelele ipassport ngumnumzana Olivet Sibanda ohlala kwele Botswana okwamanje. Uthi waqala ukudinga ipassport ngolwezi nyakenye. Ake sizwe ixoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ipassport ingazama ukuthi nge apply ipassport ngoba vele ngisebenzela khona eBotswana. Umsebenzi wami ngisebenzisa lokho kokuyakha umsebenzi wami. So eyi kunzima kakhulu uma ungenamaphepha. So ngazama ukuthi ngidinga imali ukuthi ngihambe ngiye-apply i-passport and plus ngahambe nga-apply. So ngathola ukuthi banjele ukuthi ano 3 months ziphumile. ngayilindela 3 months ngafona abatano ayikaphuma ayikaphumi lakathesi hlala ngifona ngafonele kuthangi bentshela same story bathi abakabilazo. So yes, impilo lapho inzima, kunzima ebuzwana amapholisa afele avimbile konke akusebenzeka kuhambeki sisizuza ukuthi manje siyaphila njani.
Singathi-ke nxa usukhangele khonapho-ke kwele Botswana awusenelisi ukuthi usebenze.
Ngangenapassport akusebenzeki, akusebenzeki kusurvivor laba abafana laba sebenzela amakhitshini abangomama especially baba-survivor ngiwabona especially bayakwanisa ukuthi bebesebenza be-chase ngama-weekend. So i-movement emapholisa kabahlangana nayo kakhulu but thina esisuke ezindlini every day. Hayi, kunzima.
Licina lisenzani manje njengoba i-passport ingekho?
Sicina sihlela siboshwa kuphela, siyadiphothwa siphenduka, siboshwa sidiphothwa siphenduka. Hayi, kunzima vele.
Singathi wena lokho kusukisele uDisemba usuboshwe kangaki?
Ngiboshwe ka-1 but aba i-special abangani bami abaningi hayi kuyaboshwa sibili, kuyaboshwa sibili.
Singathi baningi kanganani abantu khonapho abakusimo esinjengesakho?
Baningi lapho engihlala khona mina, abaningi sibili kakhulu
abadinga ama-passport.
Ngathi abamelile ama-passport lapho esili sibaningi ngoba sa-apply sibaningi, especially engibaziyo mina esuka sonke ekhaya sibaningi. Abanye ba-apply eGwanda but mina nga-apply eBulawayo but i-same story, bakhuluma into eyodwa na.
Paul, zagcina lisenzani mnumzane?
Siyabe silokhu sizama kunoku, akulo ukuthi singenza njani ngoba akula ngenye indlela. Ngazama ukuthi ngibabuze ukuthi njengoba maybe sasi-apply lawa ama-$53 ngoba kulo mkhano wami omunye owa-apply ngo-April yena wayi-apply leyi ethatha 2 weeks, so yena wakwanisa ukuyithola. So ngasuka ngabafonela ngababuza ngathi manje akukwaniseki yini ukuthi ngingabuye kuzo-top up imali ukuze ngikwanise ukuthola 2 weeks, bathi hayi akuvunyelwa.
Lo ngumnumzana Olivet Sibanda odabuka kwele Zimbabwe ubexoxa ecingweni eseGaborone kwele Botswana. Wezemidlalo, iqembu leFazak Power Raptors lele Pepsi Hawks emdlalweni kakhilikithi yiwo ahlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo yangempela viki yakuqala eSpa Bonsa 2020 Cricket League. Intatheli izindaba yethezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leFazak Power Raptors lele Pepsi Hawks ale miklomelo yisikhombisa iqembu ngalinye ngemva kokunqoba kwemidlalo yemibili edlalwe ngempela viki edlileyo. Iqembu leFazak Power Raptors linqobe leMermaid Pool Blazers okuyilo elinqobe kumncintiswano wanyakenye ngama-wickets ayithoba mune munye ngomgqibelo wokuthi ngesonto linqobe leFast Jet Badgers ngama-wickets ayisikhombisa. Ngakolinye icele, iqembu lePepsi Hawks linqobe leCanela Sabres ngama-wickets amane ngomgqibelo kuthi ngesonto litshaye leNational Fencing Tigers ngamaranzi angamashumi amathathu lathoba mune mbili. Umdlali weqembu lesizwe uCraig Evan yena odlalela iqembu leFazak Power Raptors uchaze umncintiswano lo weBonsa Spa njengomncintiswano oqakathekileyo kakhulu kunqubela phambili yomdlalo kakhilikithi kwele Zimbabwe.
Seeing all the talent and that's
ngikhangela italenta elilapha kulumncintiswano ngowezinga laphezulu njalo kuyangithokozisa ukuba iqembu lami leRaptors liqhuba kuhle kakhulu. Lumncintiswano weSpa Bonsa 2020 uqakatheke kakhulu nxa sikhangele ikusasa yomdlalo wekirikithi kwele Zimbabwe, njalo ngiyabatshayela ihlombe abaqoqi bawo ngoba udlala indima enkulu ekuthuthukiseni lomdlalo.
U-Evin ngomunye wabadlali abadlalela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi yaba ingxenye yomncintiswano walo nyaka, njalo abanye ngababalisa uChristopher Mpofu, u-Ainsley Ndlovu, uBrandon Mavuta kanye loSean Williams. Omunye njalo umdlali olodumo odlalela iqembu lesizwe uSikhanda Raza ukhangelelwe ukuba khona kumidlalo yangempela viki elandelayo. Lo ngumnyaka wesibili kuqhutshwa lomncintiswano weSpa Bonsa 2020 Cricket League, njalo uqhutshelwa endaweni ye-Old Mutual Heath Street Multisports Academy eyayisaziwa ngegama elithi McDonald's Sports Club kudala. Imidlalo yalo nyaka isungulwe mhla zingama-27 kuyona le nyanga kaNtulikazi, njalo ikhangelelwe kufika komlindi uyacina mhla zingama-31 ngenyanga kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanje, ayisikhatha savume ukuba siqhubeke sisonke, ngakho ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.